Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 26/2020 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vane coronavirus muZimbabwe vachiri pamakumi mashanu nevatanhatu. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varayiridzi havasi kuzoenda kumabasa kana hurumende ikavhura zvikoro isina kugadzirisa zvese zvakabvumiramwa kuchengetedza utano hwevadzidzi nevarayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti pavanhu vanodarika zviuru makumi matatu nevanomwe 37,000 vavhenekwa vane coronavirus vachiri makumi mashanu nevatanhatu 56. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave makumi maviri nevashanu 25. Vanhu vafa vachiri vana, zvichireva kuti vanhu vari kurwara muZimbabwe makumi maviri nevanomwe kana kuti 27. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mana 5.4 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu 1.6 million. Vanhu vafa muAmerica vape kuda kusvika pazviuruzana 100,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mana nemashanu 345,000, asi vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuruzana 2.1 million. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzoenda kumabasa kana hurumende ikavhura zvikoro zvinhu zvakabvumiramwa svondo rapfuura zvisati zvagadziriswa. Svondo rapfuura, gurukota rezvedzidzo yeprimary nesecondary vaKane Matema vakange vari mumusangano umo makabvumiramwa zvizhinji zvinofanirwa kuitwa nehurumende mukuchengetedza utano hwevarayiridzi pamwe chete nehwevana vechikoro panovhurwa zvikoro. Asi vaKane Matema vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti zvikoro zvichavhurwa mumavhiki matatu ari kuuya. Vanotungamira Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vanoti vakaonawo mashoko akataurwa navaMatema zvikavakashamadza zvikuru. Dr. Joe vati varayiridzi vesangano ravo havasi kutanga basa kana hurumende ikasagadzirisa zvese zvakabvumiramwa mumusangano svondo rapfuura. Taedza kubata vaKane Matema, asi nharembozha yavo yange isingadavirwi.
MatusaUnions akasangana nehurumende tikataurirana kuti zvikoro hazvikwanisi kuti zvinge zvichivhurwa nokukurumidza kusvikira hurumende yakwanisa kuita izvo zvakakurudzira neWorld Health Organization, zvinosanganisira kuti iresponsibility yehurumende kuti indise matesting kits muzvikoro, mathermometers nemamwe akawanda mapersonal protective equipment. Asi tinokanamara tabva kumusangano tozoona minista wakutaura kuti zvikoro zvinovhurwa in 3 weeks, asi vachingasitauri kuti timetable yokuti izvo zvatakawirirana zvinge zvava muzvikoro ndezvipi, nokuti takatenderana kuti kutanga ndochokuona kuti zvinhu zvese izvi zvakaita mathermometers matesting kits zvava muzvikoro.
Kana makanga mabvumirana danho ravatorwa iri vakamba kunyorera yebo here magwaro vachitaura zvese zvamava kuti makabvumirana.
Hapana chanyorwa. Tinotokanda kuti angoverenga manyuspaper muSunday mail. Saka tinoona kuti engagement dzatinoita neministry kuvaraidza nguva kuti yanzoonerwa. Tirikodzira navanhu vanenge vakatonga kuvhura zvikoro. Dosa kata isu tichiona kuti kana ministry yatadza kuti ikwanise kuprovide health and safety kuvarairidzi nevana vechikoro, itisa varairidzi nevana vechikoro navabereki, tichaona kuti hazviprovida nehealth and safety pakusaenda kuzvikoro kwacho kunovhura kwacho. Hapana ataura nezvazvo. Tangobva minista wava kutaura kuti zvikoro zvingangovhura mu3 weeks. Ndozvatiri kuti kutamba namadhaka pasina mvura. Hazvisi zvakazoitika kuti tiise upenyu hwedu parumanzombe nokuda kwaminista vasingateere chibvumirano chatakaitirana.
Imi mambo edza here kuvabata kuti munze kuti zviri kubuda mumapepa nawo ndizvo zvechokwadi?
Takatovatumira rimwe gwaro futi zvenezuro rakaitwa namaunioni yese richiratidza kuti ndo zvatinoda. Ende hatipi takazobva ipapo pagwaro ratakataurana kuti zvatakataurana zviya zvatakakonsolidata ideas, because but last minute moment vatakataurana vakatienda munonyora gwaro muchitiudza zvamunoda. Saka gwaro racho takarisubmita nezuro. Saka tamirira kuti ivo ndo vatotiudza kuti vazobva pagwaro iroro. Isu tiri kuenderera mberi nechisungo chatakaitirana. Vakatienda munonyora gwaro, tikanyora gwaro tikaendesa kumahofisi avo nezuro.
Pari zvinomburi kuti kana vakati zvikoro zvizururwe mumafiki matatu ari kuuya, imimi sevarairidzi hamuende kumabasa?
Izvozvo ndo chisungo chatakaita ende izvo tiri kutaurana, ndo chisungo chatiri kutaurana.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavakira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7. Vanhu vakawanda munyika vari kuramba vachishushikana nedanho rehurumende rekumborambidza vemakombi kufamba vachinzi vaite mushandira pamwe nekambani yehurumende yeZupco. Vemakombi vakawanda vari kuramba zvapa kuti vashandi nevanhu vanenge vachienda kumadhorobha kunoenda mabasa anokosha vanetseke zvikuru. Gurukota rezvamatunhu vaJulai Moyo vanoti hapana kududhudza pakuti vemakombi vabatane neZupco nekuti mumaguta mange moita mudira tivange. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vakawanda vapi kupinda munjodzi yokubatwa necoronavirus nekuti vari kumirira mabhazi vakawandisa uye vamwe vasina zvokudzivirira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vatafadzwa Goliath, mutungamiri wesangano rinomirira vanotakurwa nemabhazi nemakombi rePassengers Association of Zimbabwe.
Kungofuma mava kuti makombi abhanwa pasina notizi. Ndinoona kuti izvi zvakasikiswa kuitwa.
Saka semaonero enyu paifanira kuitwa sei apa?
Zvaitoda nhaurirano pakati pehurumende nevaridzi vemakombi, ndakati nemaassociation nemasangano akatowandisei kuti vanzwewo pfungwa dzavo, nekuti ikonomi yedu informal sector zvinonetsa izvozvo zvokuti Zupco rakambokundikana raakudzoka zvakare kuzinge richitakura apa havana kana mabhazi acho. Mabhazi anotohayiwa kumwa makambani kuda kutora COVID kudzvinyirira hama dzedu dziri kurarama nebasa iroro. Isusu panovhurika zvinhu izvi tiri vamwe vari mainfomal sector vachaitawo sei? Nekuti zviri pachena kuti Zupco haikwanisi kutakura vanhu vese, uye zvakare mumwe musi tinofuma tisina mabhazi iyayaya nekuda kwezvikonzero zvakawandisisa. Ini ndiri kufunga kuti pane zvinhu zvakawanda zvinoda kunge zvichitariswa, nekuti hurumende yakotarisa divi hwa rimwe chete chete. isusu tiri sangano runoona nezvekutakurwa kwevanhu zvakanakisisa tinodawo jekerere mubhizinesi iroro tichionawo makundano tichiitawo sarudzo kuti nhasi todawo mhanyira kwanhingi asi zvakarongeka chimwe chandinacho chandinoda kutaura inyaya yekubhulawayo uko kwakatorongekei kunoita kunge musiri muzimbabwe vachaita sei
ko sei muchidaro mungapamuenzaniso here
vamwe vari mubhizinesi iroro vane mhuri dzinoda kurarama vamwe vanga vatora maloni andi hatifanira kunge tichitarisa side one zvine njodzi zvikuru ngatitarise matiri ese zvazvakanakira nezvazvakaipira panyaya dzekutakurwa kwevanhu
asi kava Goliath vamwe vari kuti vemakombi ava havana kurongeka vari kukonzera njodzi nekudaro zupko ndo inofanira kunge ichipindira
chero pane zvavanenge vachitadza zvinofanira kunge vachiudziviswa kuti vakanga vachingovakanganisa taimi dzinotevera hurumende ichatora matanho akaiti vachivaudza kuti zvakati hatidi izvi vachivanyororawo matsamba ndizvo zvatinenge tichidawo kuti zvinodawo nhaurirano asi takazongoona zvaakungogurwa isusu ndisi tichanetseka vafambi
vatafadza Goliath mutungamiri wesangano rinomirira vanotakurwa nemabhazi nemakombi repassenger association of zimbabwe vange vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 Mumwe muongorori wezvematongero enyika anoti vatungamiri vazhinji vave kutungamirira nyika dzomuAfrica havachatevera gwara rakaumbirwa sangano remubatanidzwa weAfrica weAfrican Union sezvo vazhinji vavo vave neumbimbi ndoga Dr. Ricky Mukonza avo vari kudzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa vanoti vatungamiri varimo iye zvino muAfrica vakawanda vanongoita gudzira mukanzwa panyaya iyi asi vasingazvipire kusiya zvigaro zvavo kuti paumbwe mubatanidzwa uyu zuva reAfrica Day rakacherechedzwa nezuro pasi redingindira rakanangana nekumisa hondo uye kurwisa chirwere checoronavirus kana kuti silencing the guns in the context of the COVID-19 ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
gore rino ra2020 mhemberero dzeAfrica Day dziri kuuya panguva yakaomarara nguva yekuti pasi rose rakatarisana nechirwere chatekeshera pasi rose checovid-19 chiri kukonzeresa kusagadzikana kwakanaka muAfrica chiri kunyanya kutyisa ndechekuti chirwere ichi chiri kuuya iyo Africa yagara iine matambudziko ayo panyaya dzezveutano ine matambudziko panyaya yekuti zvipatara hazvina kukwana uye zviripo zvacho zvizhinji munyika dzakawanda dziri muAfrica hazvina mishonga yakakwana hazvina vana chiremba vakakwana hazvina vana mukoti vakakwana saka kuuya kwedenda iri kuri kutokonzeresa kugeragera kwemeno chaizvo nyika dzakawanda dziri muAfrica saka tiri kupemberera hedu asi pane njodzi yatakatarisana nayo iyo yecovid-19
asi munoona here shuviro yakaita kuti paumbwe sangano iri reAfrican Union ichizadziswa kuburikidza nekubatana kwenyika dzemuAfrica
nyaya yekubatana kwenyika dzemuAfrica inyaya yakatanga kutaurwa makore akawanda apfuura tinotarisa vaibva vamutungamiri veGhana mushakabvu Kwame Nkrumah vakaitaura vachitsinikidza kuti kana Africa ichida kuti ibudirire inoda kuti ibatane asi tiri kuona vaNkrumah vakashaya kare asi nyaya iyi nanhasi haisati yawana matarisiro yatikati attention yandinofunga kuti ndo yainokodzera
chii chamunofunga kuti ringava dambudziko guru riri kutadzisa kubatana kweAfrica kuita nyika imwe chete
chandofunga kuti ndo dambudziko guru inyaya yevatungamiri varimo muAfrica vatungamiri ava vari kugutsikana nekutonga nyika dzavo saka kututi sekuti vamunangagwa chisirai masimba kana kuna ani anenge aita president weAfrica ndione pachibuda chakanaka ipapo Saka ndo panototangira dambudziko kuvatungamiri venyika dziri muAfrica. Kozoitawo nyaya yehumbimbindoga. Tinoona kuti Afrika yacho haina kubatana. Kune vakambenge vakapambwa nemaFrench, kune vakambenge vakapambwa nevarungu, kune vakanga vakapambwa nemaPortuguese. Hapana kubatana ipapo. Saka kuti muzotaura nyaya yekuti ngatiitei nyika imwe chete. Andone zvichibuda zvakanaka.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano re-National Convergence Platform iro riri kurwira kuti paitwe hurukuro dzinosanganisira ruzhinji rwevanhu masangano akasiyana-siyana kuti pave nekuwirirana kuti nyika yotora gwara ripi wakaitwa nezuro. Masangano anopfuura makumi matatu nemashanu akapinda mumusangano uyu. Imwe nhengo yesekretariat yeNational Convergence Platform Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti chinangwa chesangano iri ndechekuunza vanhu vose masangano akasiyana-siyana naavo vane chekuita neZimbabwe kuti vabvumirane pamusoro pegwara rinofanirwa kutorwa nenyika panguva ino nyika yakatarisana nedambudziko remamiriro akaita zvehupfumi hwenyika pamwe chete nezvematongero enyika. Mamwe masangano akapinda mumusangano uyu anosanganisira Zimbabwe Congress of Trade Unions, vana muzvinafundo vezvikoro zvepamusoro zvitatu, Matabeleland Forum, Madzishe nemamwe masangano anopfuura makumi matatu.
Munoziva kuti muna December kwakalonchewa National Convergence Platform kwa platform inosanganisa machurch, civil society, nama professional body. Vakabvumirana kuti vanoda kushanda pamwe chete kutsvaga solution kuma challenges akawanda akatarisana nenyika. Pamavhiki apfuura vanga vachiita ma consultations avo, vakabvumirana kuita summit nezuro yakanga ichiongorora proposal yavaita yevanoti comprehensive national settlement framework. Summit iyoyo yakanga yakatarisana nokuti vanhu vangabvumirana kuti namo yakatarisana nenyika ingatakwa nayo sei, uyezve kuti masolutions vanhu vanobvumirana ndeapi, uyezve kuti kana chibvumirano ichocho chaitiwa choitwa sei kuti chipfudzwe kumberi. Saka ndiyo summit yakaitiwa nezuro vawande.
Chakabuda mumusangano uyu ndechipi, Reverend Mtata?
Vanhu vakabvumirana kuti nhamo dzakatarisana nadzo nenyika yedu dzinofambirana uyezve dzakabatana mukati memoyo wadzo. Nhamo yekuparadzana kwakaita vanhu munyika, ruvengo guri mukati menyika. Nyaya yekusafambira mberi, kupfuudzira mberi bumbiro remutero tingati constitutionalism, nyaya yekusava neupfumi huno govewa kumunhu wese zvichikonzera nhamo dzakawanda, nyaya yematambudziko kushayikwa kwezvibatiso uyezve neemergency situation yatakatarisana nayo kana kuti yatingati humanitarian yatakatarisana nyika nokuda kwenzara, kwepoor service delivery nekuda kwekufamba zvakanaka kwedzeutano zvanyanya kubudiswa pachena nokuda kwecovid-19 nenyaya yekupedzisira yekuisolated kweZimbabwe on the international scene. Idzo dzinyaya dzose dziri shanu dzakabamwa pamusangano kaiti nezuro kuti nyaya idzi dzinozvidzana uyezve kana nyaya idzi dzichagadziriswa dzinoda kugadziriswa pamwe chete.
Masangano akange ari kumusangano uyo angaita mangani?
Takatina masangano akawanda, I think around 30 organizations but of course masangano anga ariko masangano ema churches, Zimbabwe of Christian denominations, masangano anechokuita nevashandi elepa, then masangano ose atingati ma apex bodies akaita sana NGO Rights Forum vana Zimbabwe Electoral Support Network ne Matabeleland Forum batine ma chiefs anga aripo then vamwe vanga vakamirira vanhu vari ku diaspora ma organizations akasiyana siyana nechita nenyaya dze economy vakaita sana legit saka akawana ma organizations akanga ari involved atigoni kumataura ose nemazitabambe
danho romotora kubva pano nderipi
danho ratotora tichinda mberi iroro rekuti consultation inofanira kuramba ichinda kumberi kusvika tarifaina the way yatiri kutaura pamusoro penyaya yemwe yakatasana nenyu tiripo vahwande ndechokuti hazvirevi kuti vanhu hativa nhamo dzakatasana nenyika nhamo yatinayo huru ndeyekuti tiri kutaura pamusoro penyaya yenhamo idzenzira dzakasiyana teniripo ndeyekuti how do we build a national consensus kuti tinonzwisisa sei tiri pamwe chete nhamo yakatasana nenyika
avo vange vari umwe wevakuru vanotungamirira National Convergence Platform Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupererwa nenguva yekugadzirisa mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi. MuHerald gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vanoti hurumende ichashandisa zvinenge zvabuda muongororo iri kuitwa pamusoro pekupambwa nekurohwa kwakaitwa nhengo nhatu dzeMDC Alliance. VaMoyo vati hurumende inoda kuti vanhu vazive kuti haisi kutora nyaya iyi senyaya yenhando. Zimlive.com iri kutaura pamusoro pekunetseka kwavachairi vemakombi mushure mekurambidzwa nehurumende kuti vatakure vanhu ichiti basa iri rave kuitwa nezupco. MuChronicle bazi rezveutano rinoti vatyairi vemagonyeti vari mungozi yokubata nekuparadzira coronavirus richiti nzvimbo dzinoshandiswa kupinda nekubuda munyika dziri kuratidza kuti dziri kuparadzira chirwere ichi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vakadiko pastudio 7. Aiwa, ini ndinofara mukutaura namavedzenge vari pajobhek apo. Inini ndinombopindura vamangwana. Vamangwana vari kutandi vanhu vari kuchema-chema pamusoro pemaresinesi yemaredhiyo vachiti ari kudhura. Asi vamangwana vari kutaura kuti hanzi takaita indabhengi vazoona zvakakosha kuda kuomesera vanhu kusada kupa vanhu maresinesi emaredhiyo. Vadzidzisi vakachema kubva kara vachitaiwa tipewo mari nendabhengi but ndose muhurumende yacho. Uyu murume anonzi Mangwana uyu kana muiti Gweta munhu dai zvaibvira aindoda kuona mapepa akanyora kuti chokwadi akapasa here kana kuti vakangotozvo zveukribidi kribidi. Imi manhu estudio munotaura kuti hanzi munhu unomu kana mukautore kutaura muchituka vamwanhu kana kunyomba vamwanhu but ivo vanotaura vanhu vachinyomba vanhu muti kunyomba kushoma kwaonetako uku vari kudya mari yestate mari yedu futizve.
Makadi pastudio, makadi vahwande, mukoma Jonga, mukoma Blessing, Sisimave nevamwe vose vana Big Mike, tinotenda nechirongwa chenyu. Ndinoda kutaurawo hangu zvishoma pamusoro pemurume anoi Monzura uyu. Monzura chaari kungoshingirira kuitira kuti vakamubhadhara vasazoti mari yedu yaendera pasina. Asi dai ari umwe zvake aide aziva kuti mai havaroudzwi. Hakuna munhu anoti nyange akafarisa zvorudzii anonoroodza mai vake vakamubereka. So ngaachenjere maitiro ake kuti asafarisa kufarisa kwokusvika pakukangira mweni nzungu dzembeu zvingazomuchemedza mangwana. Kana ukafarisa zuva pekufarisa uchiguma ungadero ukazokangira mweni nzungu dzembeu iye mweni achienda uchasara usina chokurima.
Mazwara zepa studio 7 hapo. Ini ndiri kutaura ndiri muno mu South Africa. Uyo anonzi mugwadu uyo uyo kwao uyo anonzi tafadzwa mugwadu uyo kwao. Ngachenjere kuridza ngoma nedemo. Ndo zvanga zvichita energy mutodi. Zvino nhasi energy mutodi watota manje. Saka ngadzikame zano PF haidi kupaparika zvinoita zvinoita uyo tafadzwa mugwadu. Iyo zvizvi uchiri muhapwa dza munangagwa kana zvamuchinjira ipapapo unenge wada kuitwa munamato nevanhu iva vanoshungurudzwa nezano PF yake yaanorarama nayo iyoyo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki The Connection, nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tichange tichiendera mberi tichiongorora nyaya yezvechirwere checoronavirus, tichitarisa zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai kunonzi kuri kuitika munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown, icho chinokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba. Muchirongwa chedu tina muzvare Chido Chikwari vachataura nezvenyaya dzeutano, mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere, uyezve vatabani munyama kweta rinongorora nyaya yezvekodzero dzevanhu, uyezve inhengo yesangano reAfriconsult FEM vachange vachitiudza zvizere pamusoro pezvenyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi kunonzi kuri kuitika munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown. Muri Zimbabwe, musakanganwi kuteerera chirongwa ichi manheru ano chandinenge ndichikokera ini Mike Hove weStudio 7.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari vaSteve Mnuchin varamba kutambira zviri kuda kuitwa nebhodhi rebhanga reAfrica Development Bank zvekumisa ongororo iri kuitwa nebhanga iri pamukuru webhanga Akinumi Adesina. VaMnuchin vati vanoda kuti ongororo iyi iitwe nevanhu vakazvimiririra kwete nevanhu vanoshandira bhanga iri. VaAdesina vari kupomerwa mhosva yekupa makontrakt kushamwari dzavo uye nekupa mabasa makuru mubhanga iri kuhama dzavo. America ndeimwe yenyika dzine chekuita nebhanga iri. VaMnuchin vati vanoda kuti paitwe ongororo yakakwana sezvo kana mukuru webhanga aine mhosva dzaanopomerwa zvingakonzera kuti vanhu vasave neruvimbo nebhanga iri. America yakatanga kushora mashandiro ari kuitwa nebhanga iri mushure memashoko akataurwa nemukuru weWorld Bank vaDavid Malpass, avo vakati bhanga iri rinokurumidzisa kukweretesa mari kunyika dzemuAfrica richizipinza pakaoma. Kanobva kuBundi Boys Simbimbino. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vane coronavirus muZimbabwe vachiri pamakumi mashanu nevatanhatu. Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti vararidzi havasi kuzoenda kumabasa kana hurumende ikavhura zvikoro isina kugadzirisa zvese zvakabvumiranwa zvokuchengetedza utano hwevadzidzi nevararidzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So we see